kodzero yekuratidzira yakazara mubumbiro remutemo rakanyorwa na 2013-59 inotendedza vana veZimbabwe kuratidzira kusvitsunwa kwavo munyararo vachitevedzera zviri mubumbiro renyika yeZimbabwe. Zvinotishamisa kuti vanoti vanhu vasaratidzire vachizvitora kupi ndava the Supreme Law yenyika unova ndiwo mutemo mukuru wenyika ino weconstitution unotendedza kuti vanhu varatidzire murunyararo muZimbabwe. Uyezve nechimwe chinoshamisa chatinofanira kubvunza iro resadhati, boka resadhati, kuti kana vachinzi pavanenge vari muno vana veZimbabwe vafaniri kuratidzira, zvinovabata sei semadhemokrasi?
Mapurisa ari kutiwo dzimwe nguva imi hamunyatsokumbire mvumo zvakanaka kuti munge muchiita musangano kana kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Mapurisa anofanira kuti adzidziswe kuti nyaya yekuratidzira isinyaya yekukumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa haana simba rekubvumira kana kutendedza kuratidzira. Kwakatendedzwa kare mubumbiro renyika, Section 59 of the Constitution. Chavanofanira kuziva ndechekuti ivo chavo kuziviswa kuti muti wakati pakati vana veZimbabwe vachange vachiratidzira, kuti vange varipo vachiperekedza procession yeratidziro, kwete kuti vadyiro wavari.
Asi chingava chikonzero chei chiri kupa kuti hurumende itye kuti vanhu vange vachiratidzira semaonerenyu?
Hurumende iri kutya nhau yekuti inoziva kuti payakagara haifaniri kunge yakagara ipapo. Zvairi kushandiswa zvavari kutora vachidya hazvisi zvavo, ndezvevana veZimbabwe. Vari kuzviba vachishandisa corruption nedzimwe mhosva dzavo dzakawandisa dzavaita pamakore apfuura, kusanganisira kubasarudzo dzakapfuura ma2023. Saka zvese izvi zvinovapa kutya kwakanyanya kuti vana veZimbabwe anytime chinogona kungoputika.